vachizivisa nezveurongwa hwekambani yavo. Mumwe mukuru wekambani iyi anoona nezvekufambiswa kwemabasa vaEdlanga vanoti vane urongwa hwekuenda kuJohannesburg kamwe pazuva, asi kana vanhu vakawanda vanenge vaokuenda kaviri pazuva. Mukuru wevachairi vendege mukambani iyi vaJohn Paruri vanoti tarisiro yavo ndeyekuti vaya vanoshandisa mabhazi vakwirewo ndege.
Isu tiri kutageta vanhu vaisimbokwira mabhazi vaifamba nedzimotokari dzavo. Isu tava kuti no, kana I think Manigrima fares by bus angari maregion ekuma 100 and something from Harare to Johannesburg. Saka isu tiri kuti tikatikwidza imbichana pane mafares iwayo, takupa vanhu the opportunity yekuflya.
Vamuparuri vanoti ndosaka vakaderedza mitengo yavo yendege kuenda kuSouth Africa.
Pama fares edu, the cheapest fare inenge iri available ichazenge chitangira pa $80 one way, tisinga include taxes, my government taxes, including my government taxes which is $50 from Harare, that's 130 each one way tichena ku Johannesburg, and then another 130 pakudzoka.
Mutengo wepasi pasi wemadhora makuma sere we fast jet uri pasi pemitengo yese mama kambana nenda ku South Africa akaita se Air Zimbabwe, South African Airways kana British Airways, idzo dzinobhadharisa madhora anodarika 140 emadhora parwendo rumwe. Fast jet inoenda kuVictoria Falls uko inobhadharisa vanhu madhora 20 pamwe nekuDar es Salaam uko inoita madhora 50 pamutengo wepasipasi. Vamwe vakamboshandisa fast jet kuenda kuVictoria Falls, amai Ela Shumba vanoti mitengo yekambani yakanaka chose.
Vanoitayo $20 but ine tuma costs, especially ukanga wabuka online, and this yomsiana nguo acho nokubuka direct kuti unozobhadhara mari, but in total ndakabhadhara $52 one way. But ndazoikoko ndakatozo discover kuti zvitori cheaper kubhadhara kutenga a two way return ticket kosi $76.
Asiwo vamwe vakaita sava Efraim Mutandwa vati vanofara chose kuti kambani iyi ichange yavikuenda kuJohannesburg sezvo vanenge vave kutora nguva pfupi pakufamba, asi vati chisingavafadzi inyaya yekuti chikafu chinodhura zvikuru mundege dzefast jet. Zvinotora maawa anodarika 20 kusvika kuJohannesburg nebhazi, asi ndege inotora awa rimwe chete nechidimbu. Kambani yefast jet inoti bhizimisi riri kuita zvakanaka panzendo dzayo dzekuVictoria Falls neTanzania, uye ine urongwa hwekuti tanga nzendo dzekuulawayo Zambia neMalawi munguva pfupi inotevera. Vanongorora nyaya dzeupfumi vairima emukwishi vanoti kunyange hazvo vasinganatsoziva mashandiro ekambani yefast jet, vanoti inogona kubudirira sezvo ichikwanisa kuwana vanhu vakawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.